pane vana vechikoro vari kuchina vaitaurwa nevakuru vembasa yezimbabwe ikoko vachiti vari kuvaongorora continuously vari vanavo vari kutaura navo nguva dzese vese vanofanira kunge vachiteedzera mutsika dzinodiwa kuti vasazobatira utachiwana saka vari kuchengetedzwa nembasa yedu yekubeijing yekuchina pamusoro pazvo ndege dzese dzinenge dzichiuya muzimbabwe dzakambonzi dzimbomira nevekuchina dzinenge dzichibva kuchina embasi yemuno yevechina yakatibatsira vakati vaakumboti kufamba kubva kuchina kusawandisa kana kuti kusaitika zandosara ndiwo dzimwe ndege dzinenge dzichipfuura dzichienda nedzimwe nyika saka izvinoita akutonya chaizvo ari shura chaizvo.
Ko, panyaya yemushonga apa ndeipi yamagadzirira kuti padai ngangoti batsirewo?
Zvakaonekwa nemascientist iko kuchina ikoko kuti mishonga iyoyo HIV ivhairasi ka iyoyo mishonga inorapa mavhairasi iwayo pane imwe yemhando inokwanisa kurapa vhairasi yekorona saka matesti anga achiitwa iwayo ari kuonekwa kunzi anenge ari kubatsira saka chanyaya kunadzidza ndechekuti isu muzimbabwe tinayo mishonga iyoyo saka taitumidzira kwese kumaprovinsi dzedu epo kuti vagare vanayo kwese kumaborder provinces kuti vagare vanayo nemumaprovinsi edu emukati pese pane maairport tavapa kana maborder zvipatara dzese kwaprovincial medical director yedu kuzvipatara kwedu mishonga iyo iriko.